manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu zvita 4/2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa uye zana nemakumi masere nemumwe kana kuti 181 vakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 munyika yose. Vamwe vagari vekuPenhalonga mumusha wetsvingwe kuManicaland vari kuchema-chema nenyaya yekusvibisirwa mweya wavanofema zvichitevera mabasa ekucherwa kwegoridhe ari kuitwa munharaunda iyi zviri kunze kwemutemo. Hurumende dzeZimbabwe, Botswana neSouth Africa dzotarisirwa kusainira nachibvumirano chekuchengetedzwa kwemhuka dzesango dzinowanikwa munzvimbo yeGreater Mapungubwe Transfrontier Conservation Area mukutanga kwegore rinouya. Vakasarudzwa kuve mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vachakumbira vanhu veAmerica kuti vazvipire kupfeka mamaski kwemazuva zana sechimwe chezvinhu zvavachaita semutungamiri wenyika. Vateveri venhabvu muEngland vari kudzoka mudzinhandare kunoona mitambo svondo rino panguva iyo FC Platinum iri kuda kupedzisa chikwata cheCosta do Sol chekuMozambique mumutambo weCAF Champions League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vevanhu vari kufa nechirwere cheCOVID-19 munyika huri kuramba huchikwira. Panguva iyo uwandu hwevari kubatwa nechirwere ichi hwave kuita chamuramba mhuru kukwira zvichitevera kufa kwevanhu vatatu pamwe nekuwanikwa kwevamwe zana nemakumi masere nemumwe kana kuti 181 vaine chirwere ichi nezuro. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro wakare kuti vanhu vaviri vakafa mudunhu reBulawayo kuchiti mumwe chete achifa kudunhu reManicaland. Pavanhu zana nemakumi masere nemumwe wakawanikwa vaine COVID-19, zana nemakumi manomwe nevasere kana kuti 178 vanhu vagara vari munyika kuchitiwo vatatu vari vanhu vakadzoka kubva kuAlgeria. Uwandu hwevanhu vachiri kurwara hwakakwira kusvika pachiuru nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 1295. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere chenyika yose kusvika nezuro hwakanga hwave zviuru gumi nemazana mana nemakumi maviri nevana kana kuti 10,424 uye vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vasvika pazviuru zvisere nemazana manomwe nemakumi mashanu nevana kana kuti 8,754. Uwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 huri kuuya panguva iyo zvikoro zvakawanda munyika zviri kuvharwa nekuda kwevana vanenge vawanikwa vaine chirwere ichi. Izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi dzezveutano zvichakonzera dambudziko hombe rekutevera vanenge vakasangana nevana ava kana kuti contact tracing. Imwe yenyanzvi idzi vaFrank Guni vari muno muAmerica vanoti hurumende inenge yakakurumidza kumedza kutsenga ichada panyaya yekuvhurwa kwezvikoro sezvo pasiri kuratidza kuti pane gadziriro yakasimba yekupedza kana kumisa dambudziko iri muzvikoro. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chikurukuru chaizvo chatinonyanya kuona chimwe zvakare ndechekuti kuvhurwa kwakaitwa zvikoro hurumende isichinge isina kugadzirira kuti zvikoro izvozvo pazvakavhurwa kuve nematesting facilities nemaisolation facilities nemaprotocols ekuti kana mwana kana mudzidzisi achinge abatwa kuti ane chirwere ichi chichoitwa kuti asarambe achiparadzira kune vamwe, uye panoitwa here contact tracing yatinoti kutevera kwaanenge ambofamba vanhu vese vanenge asangana navo nekwaakabva kuti vese ivavo vaiswe parutivi yatinoti isolation kuti vasaramba vachiparadzira urwere. Asi kuona zvichiitika muZimbabwe zvinoreva kuti utachiona ucharamba uchipararira kwenguva ndefu nekuti vanhu havasi kutora nyaya iyi senyaya yakakosha. Iko kuvhurwa kwakaitwa zvikoro kukanganisa kukuru kwakaitwa nehurumende nekuti haina kunge yagadzirira zvakakwana kuti vana pavanodzokera kuzvikoro chii chinoitika kuti vana vange vakadzivirirwa pamwe chete nevadzidzisi.
Pane vamwe vari kuti kubviswa kwakaitwa mauto nemapurisa vaimanikidza vanhu kupfeka mamasiki idanho rakakanganiswa nehurumende. Munoti vaguni?
Kukanganiswa kwakaitwa nehurumende kubvisa avo vanga vachimanikidza kana kuti vachiisa mutemo kusungira kuti vanhu vange vachitevedzera gwara reutano rekuti pese panofamba vanhu vange vakapfeka zvipfeko zvekudzivirira ivo pachavo nekudzivirira vamwe vanhu vanenge vachisangana navo zviri pamutemo. Uye vakuru vanoti vana vadiki vanodzidza kuvakuru vavo. Zvatiri kuona zvichiitwa iyo nehurumende pachayo, musi uno takaona makurukota ehurumende vachiita pati, vachiita dandaro rekufara vasina kana umwe chete anga akapfeka masiki, vachifara zvavo vari mahotera vachiita zvemapati avo. Izvozvo izvo zvunhu zvisina kunaka. Uye tinoona kuti vezvemutemo vanga vamapurisa vanonge vachinangana nevanhuwo zvavo kuti vasaungane, chinova chinhu chakanaka. Uye kuti varambe vakapfeka mamasiki chinova chinhu chakanaka. Asi kana vasiri kuita zvimwe chetezvo, kuvanotungamirira hurumende yedu vakasangana nemaministers kana vari mumahofisi vanoprovida maservices to the public, ndivo vanenge vaakutoparadzira utachiona kunyika yese. Vanofanira kuteedzera zvirikuitwa nemutungamiriri wenyika. Tiri kuona kuti mutungamiriri wenyika pese paanofamba pane vanhu pachena anenge akapfeka zvipfeko zvokuzvidzivirira iye pachake nokudzivirira vamwe kuti pasava nekutapurirana utachiona. Vanofanira kuteedzera muenzaniso iyo yatinoti leading by example.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muWashington DC vaFrank Guni vari parunhare muno muAmerica neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vapa zvitupa zvekupedza zvidzidzo kuvana vepachikoro chepamusorosoro cheUniversity of Zimbabwe vanoda kusvika kuzviuru zvishanu vakabudirira muzvidzidzo zvavo. Chiitiko ichi chapindwa nevadzidzi vashoma-shoma nekuda kwedenda reCOVID-19, izvo zvaita kuti vazhinji vevadzidzi vatevere zvanga zvichiitika kuburikidza nemadandemutande. Vadzidzi vanosvika 203 kana kuti 203 vakabudirira zvinonwisa mvura pamwe nevanga vachiita zvidzidzo zvemadhigirii edoctorate ndovakwanisa kunge vari pachiitiko ichi. Kupiwa zvitupa kwevadzidzi uku ndiko kwekupedzisira gore rino muzvikoro zvepamusorosoro zviri pasi pehurumende. Bepanhau reHerald rinoti mushure mekupa zvitupa kwevadzidzi vamunangagwa vazonoisawo dombo rehwaro hwemuzinda wezvekurima uchange uchiwandudzirwa zvirimwa nezvimwe kuti zvichengetedzeke kana kuti kuwedzera ukoshe kana kuti agroprocessing center. Varwiri vekodzero dzevanhu vanoti Zimbabwe inofanirwa kukoshesa kuremekedza kodzero dzevanhu kuti nyika painobuda mudambudziko reCOVID-19 ive yadzidza kusimudzira upenyu hwevanhu zvinova zvinozosimudzirawo nyika. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzikamai bere vaudza Studio 7 kuti dambudziko reCOVID-19 rakakonzera kuchorwa kwekodzero dzakawanda, vakati zvakakosha kuti hurumende ichitsvaga nzira dzekuti kuremekedzwa kwekodzero idzi kuvandudzwe.
Tiri kukurudzira hurumende kuti vange vachitotanga pari zvino kufunga nawo yekuti iyo COVID-19 yakaita kuti tirasikirwe nekodzero zvikuru sei nemalivelihoods, yakasiya vanhu vazhinji vari munzara. Saka ino yava nguva yekufunga kuti ndedzipi nzira dzatingashandise kuti tibatsire kunyukura vanhu kubva mudambudziko rakakonzerwa necovid-19.
Vabere vatiwo zvinhu zvakadai senyaya dzeutano kusanganisira kugadzirisa zvipatara pamwe nekuona kuti vashandi vane zvekushandisa zvakakwana ndezvimwe zvezvinofanirwa kutarisirwa nehurumende zvogadziriswa. Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vatsigirawo kuti zvakakosha kuti hurumende itsvage nzira dzinotungamidza kodzero, vachiti izvi zvakaitwa zvinosimudzira upenyu hweveruzhinji pamwe nekuvaka nyika.
Hurumende yeZimbabwe inofanira kutsvaga nzira dzinotungamidza kodzero dzevanhu kuti dzimutsiridze upenyu hwevanhu nenyika yeZimbabwe kubva mudenda reCOVID-19. Nekuti kana pasina kutungamidza kodzero dzevanhu kana kuti nzira dzinoita kuti kodzero dzirambe dzichisimudzirwa, zvinoreva kuti nyika haigone kumuka zviri nani.
VaOwen Dliwayo vanoshanda nesangano rePlatform for Youth Development vatsigirawo vakati kunyange hazvo denda iri risati rapera, zvakakosha kuti nzira dzinoshandiswa nehurumende kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 dzive nzira dzinoremekedza kodzero dzeveruzhinji.
Kuti panguva yelockdown vanhu vanga vangatsikakwanisi kuti vatengese, kuti vaite mabasa, vaite zvekuti vachengete mhuri dzavo, zvaizokonzeresa kupopotedzekana mune nyika. Uyezve taiona kuti vanhu vanga vasina access nekuwana mari kana vachida kunotsvaga kuwana mari dzavo. Saka hurumende inofanira kuti ichiisa mamezures avo, ngaange ari mamezure anoprotekta human rights evanhu.
Vachitaura nezuro pamhemberero dzezuva rekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu pasi rose, kana kuti International Human Rights Day, idzo dzakakokerwa nesangano reZim Rights, mushandi mubazi rezvemabasa nevashandi kana kuti Public Service Labour and Social Welfare vaClifford Matorera vakati hurumende yainge yaedza nepainogona napo kuchengeta kodzero dzeveruzhinji, kusanganisira kubatsira vaishaya nekuvandudza zvipatara. VaMatorera vakatiwo hurumende yavaEmerson Mnangagwa ine tarisiro yekushanda nemunhu wese, kusanganisira masangano akazvimiririra kusimudzira upenyu hweveruzhinji. Varwiri vekodzero vari kupomera hurumende mhosva yekushandisa denda reCOVID-19 kutyora kodzero dzeveruzhinji, kusanganisira kusavandudza zvipatara nekupa vashandi vezveutano zvekushandisa zvakakwana. Zvimwe zvinonyunyutwa zvinosanganisira kusungwa kwevanhu vanenge vachitsutsumwa nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu munyika, kuputswa kwemisika kune vairarama nekutenga nekutengesa, kusapiwa kwevanotambura vese mari yainge yavimbiswa nehurumende, uye kumanikidza veruzhinji kugara kudzimba vasina zvokudya zvakakwana. Zuva reInternational Human Rights Day rinocherechedzwa musi wa10 zvita gore roga roga pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Hurumende dzeZimbabwe, Botswana neSouth Africa dziri kutarisirwa kusainirana chibvumirano chekuchengetedzwa kwemhuka dzesango dzinowanikwa munzvimbo yeGreater Mapungubwe Transfrontier Conservation Area mukutanga kwegore rinouya. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Greater Mapungubwe Transfrontier Conservation Area inzvimbo yakakura chinambwe chemakiromita zviuru zvishanu zvine mazana mapfumbamwe nepfumbamwe, uye ine nzvimbo dzinoyevedza kumativi eZimbabwe, Botswana neSouth Africa. Nokuda kwekuyevedza kunzvimbo iyi, nyika nhatu idzi dzavakuita mushandira pamwe mukuchengetedzwa kwemhuka dzesango dzinowanikwa munzvimbo iyi dzinosanganisira shumba, nzou, ingwe uye matindingwe. Vachitaura mudare reparamende reBotswana nhasi, vakafanobata chigaro chegurukota rezvezviwanikwa nekuchengetedzwa kwemhuka dzesango munyika iyi vaMachana Shamukuni, vazivisa kuti nyika nhatu idzi dziri kutarisirwa kusainirana chibvumirano ichi gore rinouya.
Chibvumirano ichi chichatsanangura kuti hurumende dzeZimbabwe, Botswana neSouth Africa dzichashanda sei. Makurukota ezvenharaunda kubva kunyika nhatu idzi ari kutarisirwa kugara achisangana kuti ape kufambiswa kwechirongwa ichi, uye tiri kutarisira kuti chibvumirano ichi chichasainiranwa muna 2021 achitanga.
Nyanzvi munyaya dzekuchengetedzwa kwemhuka dzesango uye vari mumiri wenzvimbo iyi kudivi reBotswana vaKubereho Nkawana vaudza Studio 7 kuti nzvimbo iyi inodiwa nevashanyi vakawanda, izvo zvichaita kuti nyika idzi dzikwanise kuwana mari.
Nyika nhatu idzi dziri kusainirana chibvumirano ichi kuti dzigoshanda pamwe chete mukuchengetedza mhuka dzesango idzo dzinongofamba dzisingadzivirirwi nemabhodha.
Vankawana vaenderera mberi vachiti nzvimbo iyi inokwanisa kuunza mari inosvika kubhiriyoni rimwe chete remadhora ekuamerica pagore, iyo ichagwaniwa nenyika nhatu idzi. Studio 7 anaukwanisa kuunzwa diwele Zimbabwe mnya iyi mushure mekutadza kubata miri weZimbabwe mubotswana vabatira ishe mukonwe shuro sezvo nare dzepamuzindo weZimbabwe munyika iyi dzanga dzisingadai kusvika taenda pamhepo. Urongwa unofanana neurongwa hwekavango Zambezi kana kuti Kaza Transfrontier Conservation Area uri pakati peZimbabwe, Botswana, Angola, Namibia neSouth Africa unobvumidza kuti vashanyi vekunyika dzekumawirira vakwanise kuvhakachira nyika shanu idzi nevhiza rimwe chete. Muridzi weTapinda Lodge iyo iri muguta reBobonong iro riri mukati memapungubwe Transfrontier Conservation Area vainosend Maposa vanoti urongwa uhungasimudzira kwazvo varidzi wenzvimbo dzinogara vanhu pamwe nemahotera avo vange votarisana nenguva yakaoma zvikuru nokuda kwedenda recovid-19. Nyanzvi munyaya dzekushanyirwa kwenyika uye vachidzidzisa zvidzidzo zvehotel and catering pachikoro chikuru cheFrancis Town College of Technical and Vocational Education vatichaona chikodzi vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe ndiyo iri kutarisirwa kudya paombe kuburikidza neurongwa uhu.
Botswana obviously yagara vanhu vachiuya kwairi, so kushandidzana navo neZimbabwe zvichatodzorawo futi nevanhu vanga vagara vasingatembi kuti kuZimbabwe zvinzviri right vachapinda through Botswana nekuZimbabwe bit by bit. Zvinhu zvinenge zvakuti vanhu vakutemba kuti handingi vakatarisira kuti vanhu vari kushandidzana sei.
Muna chikunguru wegore ra2003 nzvimbo iyi yemapungubwe yakakomekedzwa senzvimbo inoyewedza Samare kana kuti World Heritage Site nesangano repasi rose reUnited Nations. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vakasarudzwa kuve mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakazivisa kuti vachakumbira vanhu vemuAmerica kuti vazvipire kupfeka zvinovhara miromo nemhino kana kuti mamask kwemazuva zana sechimwe chezvinhu zvavachaita semutungamiri wenyika. VaBiden vakangosiya padiki kuti vadzike danho iri semutemo sezvavaimboshuvira senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus. Chiitiko ichi chinotara musiyano mukuru kubva kune mutungamiri wenyika vaDonald Trump avaisa vimba nekupfekwa kwemamask izvo zvakaunza kusavirirana mune zvematongerwo enyika. Izvi zvakaitawo kuti vanhu vakawanda vatevere danho iri iro rinonzi nenyanzvi dzezveutano ndeimwe nzira iri nyore yekurwisana nedenda recovid-19 iro rauraya vanhu vemuAmerica vanodarika mazana maviri ezviuru zvine makumi manomwe nezvishanu kana kuti 275,000. Vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika ava vagara vari kukurudzira kupfekwa kwemamask vachiti ichi chiratidzo chekuti munhu anoda nyika yake, uye munguva yavaitsvaga rutsigiro vaBiden vakatomboisa pfungwa yekuti pave nemutemo unomanikidza kupfekwa kwemamask nyika yose. Izvo zvavakazoti pashure hazvigone kumanikidzwa nemutungamiri wenyika. Vachitaura nemutori wenhau wenhepfenyuro yeCNN Jake Tapper, vaBiden vakati vachaisa chikumbiro ichi kuzvizvarwa zveAmerica pavachatoreswa mhiko musi wa20 ndira gore rinouya. Panyaya yenhomba yekudzivirira coronavirus, vaBiden vakapa zvavo matendo kuhurumende yavaTrump nekukasika kuti pawanikwe mushonga, asi vakati urongwa hwekugoverwa kwemushonga uyu hwakakosha zvikuru. Rimwe dambudziko rinogona kusangana nehurumende yavaBiden kupa chivimbo muvanhu kuti vatambire nhomba iyi. VaBiden vakati vangafara chose kubayiwa nhomba iyi paruzhinji kuitira kubvisa kusagutsikana kungadai kuripo nekushanda kwemushonga uyu uye zvaungaita kuutano hwevanhu. Vaimbo vevatungamiri venyika vatatu vanoti vaBarack Obama, vaGeorge W. Bush navaBill Clinton vakati vachabayiwawo nhomba iyi paruzhinji kuti varatidze kuti haina njodzi. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Komishina vanoona nezvekugadziriswa kwematambudziko musangano reEuropean Union vaJanez Lenashik nezuro vakakurudzira hurumende yeEthiopia kuti idzose kufambiswa kwemashoko kumaodzanyemba kwedunhu reTigray, uye vakakurudzira mapoka ose ari kurwisana kuti amise kushungurudza vanhu. Vamwe vagari vekupenhalonga mumusha wetsvingwe kuOld West mumutasa South mudunhu reManicaland Vari kuchema chema nenyaya yekusvibisirwa mweya wavanofema zvichitevera mabasa ekucherwa kwegoridhe ari kuitwa kunharaunda iyi zviri kunze kwemutemo nemakorokoza. Vagari ava vanoti zvakare mvura yavo yemurwizi Mutare haichashandisiki nekuda kwemadhaka ainayo uye mishonga irimo inoshandiswa pakucheneswa kwegoridhe. Vanotiwo chipfambi chatekeshera zvakare munharaunda yavo pamwe nekuparwa kwedzimosva. Mutoro wedu Nauloida Moyo anotipa nyaya iyi.
VaWeston Makoni mugari wekupenhalonga uye vari sachigaro wekomiti yevagari vekunharaunda iyi. VaMakoni vanochema nenyaya yekuti kubva pakamira kambani yeRed Wing kuchera goridhe zviri pamutemo, makorokoza ave kuita basa iri ari kukanganisa nharaunda nekusiya makomba, kusvibisa mvura uye nemweya wekufema. VaMakoni vanotiwo nyaya dzeumbavha nedzeuchipfambi dzawedzera munzvimbo yavo zvichitevera kuwanda kwaita makorokoza aya uye nevatengi vegoridhe.
Gold vanenge vane maus dollars, saka vakutoona kuti takuona mari vanopuwa mari usiku yemaus dollars, saka vanese vakubhachira kunotaa kupendoloka kune foreign currency, saka vari kunondo chifambi chawanda. Zvadaro mbavha dziri kuuya dzichida kubawo mari yevanhu vanodii vane mari mumwe, because vanoziva kuti magweja ese nevanhu vechanochera gold kupendoloka vanenge vane mari, so vanouya kuwandira kuti vadii vabe mari muvanhu kunyange nemutimba property kubiwa.
VaMakoni vanoti kunyangwe vakaedza kutaura nevesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa nezvakati komberedza veEnvironmental Management Agency EMA, hapana chakabuda. VaKingston Chitotombe, mukuru weEMA mudunhu reManicaland, vange vasiri kudavira runhare rwavo kuti tinzwe divi ravo pamusoro penyaya iyi. Amai Tsvirukai Dhuwa, mumwe mugari wenharaunda iyi, uye vanoti pavaikura havana kumbosangana nenhamo yavepo pari zvino, zvichitevera huruva iri kuputitidzwa zuva nezuva nevacheri vegoridhe ava, izvo zvopinza vagari munjodzi yezvirwere zvinokonzerwa nekufema mweya wakasviba. Amai Josephine Musiya Zviriyo vanobvumirana navaDhuwa panyaya iyi. Vanoti ivo kutangwa kwakaitwa kucherwa kwegoridhe nemakorokoza kwaunza zvakare vanhu vakawandisa munzvimbo yavo nevamwe vekure kure.
Taingoziya Red Mine iri nzvimbo yanga yakanaka, even dust ndofunga mukwana pane signet yekutanga yaisimwa loni nemiti ranga risingasimuki. Saka izvozvo chazvinonyaonesa, ndofunga inhau yekuti maresources hapasina yekuti wagone kudini kuvhara iyo signet yotisasimuke. Inova ichallenji yakuzotikwadza kuti next time tinozova nemachallenges ezvirwere zvakawandisa.
VaGeorge Miti ndivo mukuru anoona nezvekugara kwakanaka kwevana vepachikoro chepamusorosoro cheAfrica University, icho chiri kukanganiswawo zvakare nekucherwa kuri kuitwa goridhe uku. VaMiti vanoti kucherwa kuri kuitwa chicherwa ichi kwave kukanganisa mafambisirwo emabasa ekurima pachikoro pavo, zvakare nekugara kwakanaka kwevana vavo, sezvo vacheri ava vatove kutopinda nemuyadhi yechikoro chavo.
Nzvimbo imwe yacho inenge ichimainwa inenge iri nzvimbo yechikoro, saka munosara mane makomba zvokonzera zvakare kuti munenge musisiri safe pakuzofamba, uye zvokonzera zvakare mavanga kunharaunda environmental degradation inenge yakanyanyisa kukura. Mvura zvakare inenge kana paine machemicals ari kushandiswa anopedzisira apinda mumvura, mvura iyi haisisiri safe.
Mumiri wemutasa South mudare reparamende Varegai Tsunga vanoti vakaudzwa nezvedambudziko iri nevagari uye nemukuru wechikoro cheAfrica University Profesa Munashe Furusa. Vanoti vachagara pasi nevakuru vehurumende kubazi redzidzo yepamusoro rekucherwa kwezviwanikwa namudzviti wedunhu remutasa vaGeorge Bandure uye negurukota rinomirira dunhu reManicaland amai Ellen Gwaradzimba kuti vaone kuti pamwe chete vangagadzirisa sei nyaya iyi.
Vice Chancellor wepaAfrica University vakanyora vachinyunyuta nemashandiro ari kuitwa inonzi illegal mining iri kuitika around Africa University.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano vaIsaac Tom vanoti kazhinji pakucherwa kwegoridhe panozoshandiswa mishonga yakaita semercury inoti kana ikawanikwa mumvura inokanganisa utano hwevanhu uye nezvipuka. Vanhu vanokwanisa kurwara negomarara uye pahuruva richikonzeresa chirwere cheTB. Kudzimara munyika magadzikana munyaya dzezveupfumi, vanhu vachiwana mabasa mumakambani akavhara. Mabasa echikorokoza acharamba achienderera mberi munyika mose, sezvo vanhu vanenge vachitsvaga chouviri kuti vararamise mhuri dzavo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Munhau dzemitambo. Vateveri venhabvu muEngland vari kudzoka mudzinhandare kunoona mitambo svondo rino. Panguva iyo FC Platinum iri kuda kupedzisa basa rayakaita pakurova chikwata cheCosta do Sol chekuMozambique mumutambo weCAF Champions League. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata chemuZimbabwe ichi chiri kutungamira Costa do Sol nezvibodzwa zviviri, icho chakanwiswa chimwe chete kana kuti 2-1 mushure mekukunda kwachakaita mumutambo wekutanga svondo rapera. Zvibodzwa zvakabva kuna Ralph Kaundera naElias Maguri zvakapa FC Platinum kukunda kuMozambique ndokuisa chikwata ichi pakanaka. Kugona kunenge kudada iri kungoda kuita mangange chete pamutambo uyu. Uyo urikutambirwa muNational Sports Stadium muHarare kuti ienderere mberi makundano makuru ezvikwata zvemuAfrica aya. Muteveri weFC Platinum vaSevius Mwanawashe vanoti pavakamira pakanaka zvekuti havana chekutya mushure mekukunda kuMozambique.
Aiwa, hapa Instagram tiri kutongohwina, hatina kana pressure. Tinazorati matambira ati timu yedu yeziza hati kutongohwina, hatina kana pressure kana dirikana kana hatitombovhunduka this time.
Mumwe mutsigiri wekugona kunenge kudada vaFilimon Musambasi vanoti chikwata chavo chakagadzirira zvakakwana kudarika zvesvondo rapera.
Gadziriro yacho yakakwana, takagadzirira zvakakwana paya zvekuti maSaturday tikurova 3-1.
Makore maviri apfuura chikwata chaNorman Mapeza ichi changa chibudirira kusvika mumagungano ezvo Mapeza anoti ndicho chinangwa chavo zvekare gore rino. FC Platinum iri kushandisa National Sports Stadium mushure mekunge nhandare yavaishandisa mumitambo yemuAfrica Bubblefield Stadium iri kuBulawayo yakanzi haichakodzera kutambirwa nhabvu nevekune dzimwe nyika. Asi muNational Sports Stadium muchange musina vatsigiri venhabvu mumutambo uyu senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Asi kuEngland, mimwe mitambo kutanga svondo rino ichange iine vatsigiri venhabvu zvichitevera chibvumirano cheEnglish Football Association nebazi rezveutano munyika iri. Mitambo iyi iri kutenderwa vatsigiri venhabvu vanokwana zviuru zviviri chete 2000 vachinzi vachawedzerwa nekufamba kwenguva. Asi maguta akaita seManchester uko kunobva Manchester City neManchester United hakusati kwave kutenderwa vatsigiri venhabvu mudzinandare nekuti kuchiri nevanhu vakawandisa vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Che live talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyaya dzeCOVID-19, sarudzo dzematunhu kana kuti district coordinating committee elections dziri kuitwa nezanupf mukupera kwesvondo pamwe nezviri kuitika muAmerica mushure mesarudzo. Wedu ya pera regaiti mbotari samisuru we naudza nasi. Bazi rezo utano rakazivisa nezuro kuti vanhu watatu wakafa uye zana ni makumi masere nemumwe wakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 munyika yose. Vamwe vagari vekuPenhalonga kuManicaland vochema-chema nenyaya yekusvibisirwa mweya wavanofema pamwe nemvura nevari kuchera goridhe zviri kunze kwemutemo. Hurumende dzeZimbabwe, Botswana neSouth Africa dzotarisirwa kusainirana chibvumirano chekuchengetedzwa kwemhuka dzesango dzinowanikwa munzvimbo yeGreater Mapungubwe Transfrontier Conservation Area mukutanga kwegore rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.